vateereri vangangoda kuziva kuti nhasi ini navatembo muhati takurukura naCommissioner General Chihuri. Tanga tichitaura pamusoro pezvinhu zvakawanda, asi maredhiyo anga ari pakati penyaya iyoyo. Nokuti ndisati ndaenda kumusangano iwoyo, ndanga ndambobatwa naPrime Minister venyika ino vachiratidza kushushikana zvikuru nemazwi ataurwa namai Charamba, Assistant Commissioner VZRP, vachiti ivo maredhiyo haabvumidzwe ende achatorwa. Saka ndazoisa mubvunzo kuna vachihuri kuti takatanga rini kuti tisabvumidze maredhiyo. Vakatanga kutaura nenyaya yekuti mamwe maredhiyo anotransmita, zvinoreva kuti anogona kuti munhu kunze kwokuti ateerere anogona kutumira mashoko. Saka ini ndavasimbisa kuti maredhiyo ari kupiwa vanhu aya maredhiyo ekuti unongoteerera chete mashoko ari kubva kubroadcasting station. Saka tabvumirana kuti ivo vanofanira kutora one redhiyo yacho yavakatora voenda kunoitestisa nevanhu vavo kuti inokwanisa here kutransmita. Kana ichikwanisa kutransmita then pane mhosva, nekuti muno muZimbabwe haasi munhu wese anobvumidzwa kutransmita. Mapurisa ndivo vanobvumidzwa kutransmita, ende vamwe vanhu vanobvumidzwa kutransmita vanhu vakapiwa malicense vakaita seEconet, Telecel neNet1. Uye ndazovataurirawo kuti inini samai Makoni ndiri mutungamiri wemadzimai kuMDC. Inini pache zvangu ndinotopa madzimai angu maredhiyo, ende nditori pakati pekutovapa maredhiyo, ende ndichazoramba ndichivapa kusvika munhu wese akukwanisa kunzwa news kuti dziri kufamba sei.
Iyo mapurisa ndiani anga achivatuma kuita izvi, kana imi segurukota manga musingazivi kuti ndo zviri kuitika?
Inini handingazivowo kwavanopiwa madirectives avo. Inini changu ndechekuti kana ndichinge ndanzwa zvinhu zvaitika saizvozvo, ndinotaura naCommissioner General sekuita kwataita nhasi nawa muhadhi. Kuti mai Charamba vakanga vazvitora kupi inini handingazivowo. Asi chandinoziva chete ndechekuti iyoyo directives haina zvainoreva, nekuti muno muZimbabwe hatina murutemo unorambidza munhu tambira mashoko anenge achiuya nemumhepo.
Zviri kureva here kuti mushure memusangano wamaita uyu mapurisa achambomira kutora maredhiyo?
Havasi kutombozotora, ende havasi kutora. Kana vari kutora vanenge vari kutoita zvinhu zvekunze kwemuraundiwo. Commissioner General vasimbisa kuti vachangonocheka chete kuti redhiyo dzanga dzatorwa dzacho are they transmitters kana kuti mareceivers. Kana ari mareceivers, aiwa hapana nyaya.